Nhandare iyi yakapedzisira kushandiswa pakapera mitambo yenhabvu yemwaka wapera ichigadziriswa mushure mekubviswa kwehuswa hwemugadzirirwa uhwo hwaive huri munotambirwa mitambo. Panguva iyi zvikwata zvakaita seDynamos, Capes United neHarare City zvanga zvichishandisa National Sports Stadium iyo yanga ichiremera veruzhinji nemhaka yekushandisa michovha miviri kusvikako. Vamwewo vakaita seBlack Rhinos neYada ndivo vanga vachishandisa Morris Depot Ground, asi nhandare iyi idiki kana vachitamba nezvikwata zvinoteverwa nechaunga zvakaita seDynamos, Capes United neHighlanders. Asi izvi zviri kupera mangwana mushure mekunge anotaura akamirira Premier Soccer League muzvare kudzaibare vazivisa ivo kuti mutambo weleague pakati peHarare City neCapes United wave kutambirwa muRufaro Stadium kwete muNational Sports Stadium sezvavakange vambotaura. Pamusoro pekutanga kunzwa huswa hwakaiswamo, zvikwata zviri izvi zvine mutoro wakaoma sezvo zvichifanira kutora mapoints nekuti zvakamira pakaoma muurongwa hwekasolaga Premier Soccer League. Pari zvino Harare City iri pachinhano chegumi neina, Capes United yacho yakatarisana nekubuditswa munhabvu yepamusorosoro. Muzvarebare vazivisa zvekare kuti Dynamos ichange iri muRufaro Stadium nesvondo mumutambo wavo neTriangle uyo inofarira kukunda mushure mekudamburwa 3-1 neFC Platinum pakati pesvondo. Pakatamba maSugar Sugar Boys neDimbare gore rapera, zvikwata izvi zvakaita mangange 0-0 munhandare imwe cheteyo. Asi mumwe mutsigiri weGlamour Boys vamunashe Zita vanoti iko zvino Dynamos inofanira kukunda.
Dynamos inofanira kuwina because Dynamos team yeZimbabwe. Zimbabwe team ine mukurumbira kwose kwose inongotarisira kuwina.
Asi chikwata chiri pamusorosoro mumakundano aya chengezi Platinum Stars chingangowedzera mapoints eutungamiri hwacho apo chiri pamusha nehwange. Ngezi yakaratidza kuti haisi kuita zvekutamba muchinangwa chavo chekutora mukombe weleague uyu apo yakarova chikwata chavari kukwikwidzana nacho cheBlack Rhinos 4-2. Murairidzi wechikwata chekumhondoro Ngezi ichi Tondera Indiraya anoti chinangwa chavo ndechekuramba vachienderera mberi kusvikira vatora mukombe.
Tira kuramba tichingoenda mberi, ticharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi.
FC Platinum iyo iri pachinzvimbo chechipiri nemapoints makumi matatu nemaviri, mapoints maviri pasi pengezi Platinum Stars yakananga kuBulawayo mangwana uko iri kunobandana neBantu Rovers muLuveve Stadium. Mimwe mitambo yekasolaga Premier Soccer League iriko yakamira seizvi: Mugovera Cholocho Pirates vs Zaumine Dulivadzimu, ZPC Kariba vs Yada Nyamunga, Shondo Shabani vs Islanders Maglas, Chicken Inn vs Blue City Luveve, Chapungu vs Black Rhinos Ascot. Zvakamira zvakadai chikwata chenyika chemutambo weRugby maSebos chichange chiri muHarare Sports Club mangwana mumutambo wavo wechina weAfrica Rugby Gold Cup Group 1A neTunisia. MaSebos arohwa mumitambo miviri vakakunda mumutambo mumwe chete pamitambo mitatu yavatamba zvekuti vanofarira kurova Tunisia kuti varambe vari mumakundano aya. Makundano aya ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuma2019 World Cup zvekuti kutatarika kuita MaSebos kune njodzi yekuti vangangotadza kuenda kugungano rezvikwata zvinorura mumutambo uyu pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.